Mambo. Hey, Levels, Fantan. Chimbori chii chimwe konai mwari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Chimbori chii chimwe chisiri mari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Zero tolerance for these nonsense hey, If not money, pay what tells hey, Even Jesus used to have fake friends Fuck fake friends, me na need no friends Nah friends, this is not something new In that day, sucker friends I feel I'll pretend you be, but not real I don't know what long I'm young Me need not lean on anyone nah. Not this this, when God bless case comes in your family The one you love is your deadly enemy Before even written in the Bible Once upon a time the devil was an angel Chimbori chii chimwe konai mwari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Chimbori chii chimwe chisiri mari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Usanye na mira uchimankizira Kunyepera ndida kungyono ndifarira Asinka ngufura tira sara chindi taura Mumero unemoyo wakato shiba unge faro Iwewe Aundide, kana neni wandikuda neinewe Fuseke, tino sigarongo tiseke seke Kwa tinova isu kumara inu kwa seke Dizoswa tino itati na basa nevaye vaye Chimbori chii chimwe konai mwari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Chimbori chii chimwe chisiri mari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Zero tolerance for these nonsense hey, If not money, pay what tells hey, Even Jesus used to have fake friends Fuck fake friends, me na need no friends Nah friends, this is not something new In that day, sucker friends I feel I'll pretend you be, but not real I don't know what long I'm young Me need na lean pan anyone nah. Not this this, when God bless case comes in your family The one you love is your deadly enemy Before even written in the Bible Once upon a time the devil was an angel Chimbori chii chimwe konai mwari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari Chimbori chii chimwe chisiri mari Kwenyama changa chive chisiri mari Akamerura chesu cha aive cha mwari Kokuzoti niko iniwo mwari